nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mutengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuti achimbwa mupengo kusvika pa 48 kana vedo vatenga ma US dollars. Asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38 saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusoro pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengero avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe waakudhura nekuti kueconomics kune chinonzi fixed cost. Makosti kune asingachinji sekuti mutengo werend hauchinji, landlord ada rendi yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurikavha mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira. Zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tingaatengesei kana aakuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya ende chingwa chimwe zvehanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza purize yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzo reduwo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Tofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbunyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyange hazvo vasinei nemuchato wedhongi nebere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegosheta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vane vanovasupplyawo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplya nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasikakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masupplyers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
Nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogiramu maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogiramu maviri emupunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.